Ya kutonetswa nevarairidzi vasisadi kuti tipidze nhasi vakuda kuti tienderere mberi kusvikuti zvichemo zvavo zvitange zvanzwikwa tisati tadzokera kumabasa kuratidzira kwafamba zvakanaka taisa puresha hurumende kuti idirize panyaya yekuti masalaries edu apiwe ari either $500 on average yatotambira iri maUnited States dollars kana vatadza votipa iri market equivalent. Izvozvo urongwa hwafamba zvakanaka zvokuti kuzopera kwaita zuva nhasi maschools anga akutorekodha attendance iri below 40%. Titori mubishi yekuedza kukurudzira kuti aiwa ngatipudzokerei kubasa tichironga kuti torwisa sei kumberi uku. Izvi impact yatonzwikwa chero nestate izvezvi iri mubishi kudeploya vanhu kumaschools vasori vayo kuti vatiraye kunoprofaila nekuti vanga vasina kumbotarisira kuti kana havaiti mamwe maunions avasimu haibudiriri iko zvino vatovhunduka nekubudirira kwayo vakuedza kuprofaila kuti vanzwisise kuti zvakafamba sei kuti ibudiriri. Saka tikuona vachiendo interrogata maticha edu paground ndatotambira nhare dzinokwana shanu munguva pfupipfupi yapfuura reo vanhu hachiti vanga vachitaura nemaCIO achivainterrogata totonhamba yemainterrogation sofa tarekodha akatamborekodha 42 atoshuta kuenda ku47. Saka inyaya yekuti state yakutovhunduka government pache zvayo yakatodeedzerawo musangano wenjensi patakatanga zvuri zviri patata kutienderera mberi zvakuonekwa kuti impact yavapo kuti vanzwe kuti vangagadzirise sei nyaya yemari yedu. Saka chirongwa ichichafamba zvakanaka isu tiri kuti hatidi kuramba takangodzvanya zvinoita sekunge tisingadi basa. Saka tiri kudzokera hasi tichechinguvana tichipa hurumende nguva yekufema kuti itipe mari yedu mangwana tichange tichiburitsa way forward yekuti taakuita sei kana mari yedu isati yauya. Asi pei zvino tinoona kuti zvedu zvafamba tichangotadza kufamba zvakanaka chete kushungurudzwa kuri kuitwa vamwe vedu vamwe vachitiza munyika vamwe vari mukutohwanda nestate ichiedza nepainogona kuti idzvanyirire. Asi varombo vadzidzisi sekutambura kwavari kuita vari kutaura nezvu rimwe chete vachiti apa hatichakwanisi kumira nekuti mari yatiri kutambira yanyanyoshomeka zvakanyanyisa zvekuti haina chaichakwana chine pfungudzo muupenyu hwavo.
Vamasarure, mumazuva matatu aya muchiratidzira makakwanisa here kugara pasi muchitaurawo nehurumende?
Sezvandambotaura hurumende ichiri kumashure ichiri kuda kutaura neshamwari dzayo dzayakagadza muchinhu chinonzi Apex Council. Saka isu patinoita ruzha ndo vavanodana voti huyai titaurirane nyaya dzematicha nyaya dzemacivil servants. Asi isu tinoziva kuti vanhu ava vamirire macivil servants. Saka kwataa kuenda kumberi uku macivil servants aakuzoona kuti kuApex Council ndokunofira bhora redu. Vaakuti ngatichimbobatanei kusvikira hurumende yaona kuti zvainowirirana neApex Council hazvishande kwatiri. Saka kumberi kwati izvozvo vakadedza Apex Council kuratidza kuti vanga vanzwa izwi redu. Asi hazvicharambe zvichishanda sezvo zvakaita kumashure kwavakambobvumirana kupuwa $29 vachishandisa Apex Council. Izvezvi kana vachinge vasina kubvumira namari yatiri kuda interbank rate $500 vachaona vanhu vachidziviramwa mabasa zvichazoita kuti vamanikidzwe kuti vati engage collectively sevashandi vachishandisa machannels ari more democratic kudarika zveudzvanyiriro wakagadzirwa neNJNC unewe Apex Council isisiri pamutemo tichitarisa bumbiro redu reZimbabwe.
Vamasarure, tiri kunzwa kuti izvo mutungamiri wenyika vamunangagwa nhasi vaisa ruoko rwavo pamutemo wetripartite negotiating forum. Munotambira sei chiitiko ichi?
Kugara pasi vanhu vachitaurirana kubva kumasectors ose business labour hurumende chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu vapote vachiisa misoro pamwe chete vachitaurirana. Asi hurukuro dzose dzinoda kuti dzinge dzichikwanisa kuburitsa pfundutso tripartite negotiating forum ikazongove chinhu chekuti vanhu vasangane vachitodzvanyirira vamwe vanhu kuti mavhoisi avanzwike ndopaingazoshate chete. Tiri kufarira izvozvo tichiti spirit yacho asi ngaichive yekutaurirana tichigadzirisa nhuna dzine vashandi tichiita kuti nhuna dzevashandi dziadresewo vashandi vachinzwisisawo zviri kunetsa vanhu vebhizinesi asi pasina ari kudzvanyirwa muurongwa ihwohwo. Hapana pakambobvira patadza kushanda nyaya dzenhaurirano. Nhaurirano dzinoshanda vanhu vari kudzitaura vachinge vari sincere vese. Nhaurirano dzinogona kutadza kungoshanda chete kana paine mumwe aroda kuitira vamwe chitsotsi achihwanda nenhaurirano.
Nzira dzekuratidzira mabatirwa dziri kuitwa mumutemo mutsva weTNF muri kudzitambira sei? Tiri kunzwa kuti izvo zvichaomesera vashandi kuti vange vachiratidzira zviri nyore nepamusana pemutemo wasainwana wamunanga.
Nzira dzekuratidzira TNF mapepa ose atakaverenga tichiverenga magwaro aro hapana painodzvanyirira vashandi. Asi kana paine zvimwe zvataizwa zvaitaurwa musenate nasekesainzenza zvisati zvichida kuswa muact zvatisina kuona tichazenge tichizosona asi ngatirangarireka kuti act iri pasi pebumbiro remutemo hakuna act inouya ichioverrider zvakanyorwa mubumbiro redu reZimbabwe bumbiro redu rakatori pagwara rinoenderana nenyaya dzekuratidzira rikapa mushandi simba musection 65 yekuti anokwanisa kuratidzira kuti akwanise kunzwikwa nhunha dzake izvozvo hazvingazodziviswi neact iyo iri pasi peconstitution kana vachinge vazopagula zvimwe zvinhu zvinoda kudzvanyirira mashandi muact zvichazowana shaikwa zvishaikwa basa nekuti tinenge tingoripo kuti tizonotura nyaya dzedu kumatare akaita seana constitutional court kuti vaonewo kuti pane mutemo wagadzirwa uri kupikisana nemutemo muhombe wenyika uno webumbiro reZimbabwe
mati imisangano renyu richange richiungana mangwana richizeya mafambiro akaita kuratidzira kwenyuku ndeapi matanwa mamwe amuri kutarisira kunge muchitora kubva mangwana
patiri kutotanga nhaurirano dzedu dzekuti tochifamba kuenda mberi sei dzatotanga vanhu vane matactics akawanda vari kusuggesta vamwe vari kusuggesta ndichangopa imwe chete nekuti ndikange ndaemtaikazomekesa vamwe vari kutoti ngatichitoregei kuti tirege mabasa togara kuzvikoro ngatiregei mabasa takagara pamahofisi evanhu vari kutinyema mari kuti vatione kuti shuwa tikutambudzika saka tichazenge tichiramba tichitaura nemastructures edu tichibva mumadistricts atotanga kuisa maproposals avo maprovince aari kutoisa mangwana panozopera zuva mangwana tichazenge yaziya zvose zvabva kumagrassroots kuti next step toita ipi tichange tichiita chimwe chiitiko chinoita kuti tirambe tichiisa nhunha dzevashandi nhunha dzematicha kuti dzinzwikwe nenzira dzakasiyana hatingorambe tichishandisa dzimwe chete asi tinovimbisa kuti panguva pfupi iyoyi kubva pana mangwana mechishanu tinenge taziisa kuti tichatora danho ripi chaivo.